At this for the girl them,
you know,
and the bad boys in the block. Rates and none of a piece of say that. Ha, at this for the girl them, and the bad boys in the block. Rates and none of a piece of say that.
Have a piece, baby. Mash up the place, baby. Yeah. Run, me girl them have a thunder cause Samantha. Whoever yeah, you know your company and Zaja, you down for the Kumichinana. Yeah, we keep on the company to sound away. Yeah, we keep on. You know me done the thing, done the thing. I need a letter. This is a new generation. Chiramba 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 Chiramba
Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba
Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiramba Chiram